Mazimai haya anotikubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, havana rugare. Mumwe wemadzimai aya uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti akavingwa nevarume vaiva vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Vakasvika vachibvutsura dhoo, chana chamubvarotanga kuscrina kwanhongoita seivamuka sambotibata. Sanzi ingori kurara here imwe? Mukutorara ingori kurara imwe? Sandatanga kuda kuchema sarezvo handiroambama. Zvangu uto ingori kurara imwe? Ndabvisa hembe ndautorara newe vanga varitu. Ndakuda kuramba kuraibva ndiroapinezvi mbama. Ndakandika kundabvisa hembe nekutya. Ndaungana neni mazvo haana kudziviriri. Ndibva hati mwazvo geza geza chop chop chop. Dzokoroka mubhedha zvarara kusine nevana vaitoona.
Mumwe mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume ava vasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Vandinoda kuti vakaikupirinda somari ndite munhu kwayo. Vakatibvunza zvinhu zvavakatibvunza zvokutibvundutsira. Vatakwanisa kudai. Saka umweni wacho ndiye akazoti akapedza ini. Chodzi yakati zvese zvese asikana zvenhaka. Kuti matirongo kufamba dzisimbo kana kusvikoti kana kuti kurondoko. Zvandinoda kuti uite nezvinoda kuti uite zvimwe. Zvaita sedzo mwanangu. Semaonero anga mwanangu. Akasenzi usakwanisa kuraramira. Zvaita sei mwanangu shuwa kuti kumura bhuku. Zvinoda kuti uite nezvinoda kuti utsedzere. Kana chaiwe ndomwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive. Zvakadakarira nei asina kudzivirira asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburitswa zita rake atiwo akasangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apaaienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhengo dzevarume ava dzakavandika.
Ndekuti chigodama mumwe tombaita zvekuti ndai kugara vane takabvata zvekuti tomufaraso panigodamisa uye chibhavha rachi chauti rake ndokatanga kutinanisa chinhu chake handiti chitambise chichibatabata chitambise kuonesa mabhora ake vandapeti ndichidaroga kutikaasva pakuita sepakumbunokurujisa pakanotidzidzidzira chindiinira kumeso.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nana chiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopeline Airport. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 79 akukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverson Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.